for me.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina ndira 23/2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kuburitswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbove gurukota muhurumende yava Mugabe waWalter Muzembi vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate muAmerica nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanoti commission yavo iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vavanosunga vari kuburitswa muusungwa pasina zvavaitwa. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuparurwa kwemagwaro eTransparency International Zimbabwe anoona nezveuori amai Matanda Moyo vati nyaya iyi iri kuvanetsa zvikuru, asi vakati vari kushanda nesangano reNational Prosecuting Authority kugadzirisa dambudziko iri. Asi vati kunyange hazvo vasiri kufara nezviri kuitika, vari kuita basa ravo nemazvo uye pari zvino vasunga vanhu vakawanda vari kupomerwa nyaya dzeuori uye vave kutoshaya nzvimbo yekuchengetera zvinhu zvakatorwa kune vanhu vaita uori.
From those believed to have committed grand corruption.
Takasunga vanhu vakaita uhori wemhando yepamusoro. Izvi zvatichina pekuisa zvinhu zvatakatora kubva kuvanhu ivava. Pane mabank accounts akawanda akavharwa uye pane matanha atiri kutora kuti nyaya idzi dziende kumatare. Sezvamunoziya, mutemo sezvauri unoti National Prosecuting Authority ndiyo inoendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva.
Vati komisheni yavo iri kuenderera mberi nekudzidzisa vanhu pamusoro pokuipa kweuori uye tarisiro yavo ndeyekuti paramende ichagadzira mitemo inoita kuti vakwanise kuita basa ravo pasina zvinovakanganisa. Mukuru weTransparency International Zimbabwe amai Muchaneta Mundopa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti komisheni iyi yakasunga vamwe vanhu vanonzi vakaita uori unotyisa. Havasiwo kufara nenyaya yekuti nyaya idzi hadzina kwadzinoenda. Vamwe vanhu vakasungwa nezaki zvikaita mutauro munyika vanosanganisira vaimbo vemakurukota ehurumende amai Priska Mupfumira, vaIgnatius Chombo pamwe nevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mboko. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Kadzikwa vati kuchema-chema kuri kuita amai Matanda Moyo nekomisheni yavo kunoratidza kuti ndivo vari kutadza basa.
Tinoona sekuti kana vachigunun'una kuti vanosunga vanhu mangwana vanenge vaburitswa zvakangofana nekuti vanofanira kutoregedzawo basa rao nekuti hapana chavari kuita, nekuti vanhuvanotarisira kuti ivo vanofanira kubata vanhu kuti uori upere. Ivo kana vasina simba vari kuitei? Zvinoreva kuti iroro Anti-Corruption Commission yacho mugadziri wayakagadzira wacho anga akatongoaraidza kuti ndichangogadzira chinhu chisingashandi ndinochopedzera kunge chiri kushanda. Saka kana vasina basa ravari kuita ngavabve zvavo muofisi vaende kumba, nekuti toda kuti vaite basa.
Zvichakadai amai matanda moyo vati Zimbabwe iri kurasikirwa nebhiriyoni mazana masere ezviro zvemadhora pagore nekuda kwevanhu vasingadi kubhadhara mitero. Vatiwo komisheni yavo iri kuedza pese painogona napo kusunga vese vanotadza kana kuti vasingade kubhadhara mitero. Magwaro aburiswa nhasi anoratidza kuti vakadzi ndivo vanonyanya kubatwa neuori apo vanenge vachishingaira kuriritira mhuri dzavo. Veruzhinji vanoona mapurisa ari pamusoro panyaya dzeuori achiteverwa nemahofisi aregistrar general anopa mapasipoti nezvitupa nemagwaro ekuzvarwa. Mumitsetse yemafuta emotikari ndimo munonzi munoitika uori unotyisa. Zvinonziwo vanopinza vanhu mabasa pamakambani kana kuti mahuman resource officers ndivo vamwewo vane uori hwakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party uye vaimbova gurukota muhurumende yamushakabvu vaRobert Mugabe waVolta Muzembi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana uye kuramba vachitungamira kusvika muna 2023 kunokonzera kusagadzikana munyika. VaMuzembi vanotiwo bato guru rinopikisa reMDC riri kutatarikawo. VaMuzembi avari muupoteri vanoti vanofungidzirawo kuti vakaisirwa muchetura zvakabva kuti vavhiyiwe mudumbu. Blessing Zulu Studio 7 abata VaMuzembi akatanga nekuvabvunza kuti sei vafunga kuumba bato pari zvino.
Saka tiri kutarisira kuti zvetinoda kuti zviitwe panguva ino. Kana wakonewa chinhu chakangonaka kuita ugentleman woti nhinda zvikonewa vakomana isai vamwe. Saka tiri kutarisira kuti mukufamba kwenguva vanhu vachaburisa kukonewa uku nomazvo munhu anyatsozvinzwisisa ega kuti hayo hazvichagoni kuti rambe ndichikakata vanhu vatambura zvakadai. Ngatigarei pasi kana vachitaurirana, kana ngatigarei pasi mubatanidzo wamapato ese ari munyika neari kunze, uyai tigare pasi tironge zvenyika yedu. Hazvinetsi kuti munhu anenge akonewa akumbigwe kuti aiwa chiindai makazama muchiindai kupenjeni murambwe.
Vari kutika vanoda kuita zvekutaurirana izvi pane Pollard?
Aiwa, Pollard inozikamwa kuti ndiani. Makaona mafambiro aita munin'ina wanga ari moyo wevhudzi rake uyu muteki achiti aenda kudzokera kubati rangu. Pollard yakavakwa kugadzirisa kugara kweZANU-PF mupawa nokusingaperi.
Kune mamwe mapato akawanda zvikuru ari kupikisa hurumende, sei musina kubatana neva?
Hatigoni kubatana navanhu vapedza makore makumi maviri vachizama kubvisa ZANU-PF mukutonga, nokuti hatizivi chinovakonesa chii. Isu tinoziva kuti chinotigonesa chii.
VaMuzembi vamwe vari kuti ko VaMuzembi ngavadzoke kakumusha pane kuti varove bembera vari kunze uku.
Iye Mnangagwa wakatizira kuSouth Africa chiripo ripocho achangodzingwa naMugabe. Waitizei? Unoziva masevenzere eZANU-PF. Isi njonjo kana yakudzinga inokumedza nekutsenga-tsenga yokuuraya. Matumbu edu aya akachekwa-chekwa izvezvi. Ndakachekwa 15 centimeters dzokura kwangu. Ndarudziswa. Handiti.
Kana muchiti munofungidzira kuti makaisirwa muchetura VaMuzembi, ndiani akaita izvi?
Ungaziva kupo unoiswa muchetura, dei ndaimuziva munhu iyeye, handidai ndakamusungisa.
Vakafanobata chigaro chebato rinopikisa richangoumbwa rePeople's Party vaVolta Muzembi vachitaura vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avanoti zviroto kuti vaMunangagwa vasiye basa kusati kwapera makore mashanu sezvo vakasarudzwa nevanhu.
VaMuzembi semunhu akashanda muhurumende yavaMugabe vakazobva pakabva vaMugabe pachigaro pachiuya hurumende itsva, hatitarisiri mashoko akanaka avangataura pamusoro pehurumende yaMunangagwa. Nechikonzero chekuti pavanga vari gurukota rehurumende vanga vari munhu wemafaction vaya anga vari munhu aitera faction yainzi G40 vachiita zvinhu zvainge zvisingakurudzirwi nevana vezimbabwe vakawanda kusanganisira vanga vari muzambia. Saka vamuzembi tinoti varasika vabato ravo ravafoma iri vanga vakafanira kudzidza pane mapato mamwe akambofomewa. Handifungi kuti vangaita tsimba tinobarekera mai mujuri kana raamutinhiri. Handifungi kuti vangadaro nokuti avo vakatorwa hondo vane vanhu vakawanda vaivatevera. Asi pavakangobuda muzanupf zvavo zvakaminama, havana kana munhu wani akavavhotera. Saka ivo vamuzembi ava vanofanira kudzidza pachinhu ichocho kuti kubuda muzanupf uchihwura chipato chako wazvitsvagira hondo nevanhu hakuna kwaunoenda. Munhu ndiye anogara muzanupf imomo, kana wadzingwa womirira nguva yekususpendwa kana kudzingwa kwaunenge waitwa woapply after 5 years unodzoka. Izvi zvaakaitwa navamuzembi izvi handi anonzi matakana nayo. Nyika ino inotongwa nezanupf. Nyika ino yakarwirwa kuhondo. Saka vaya vakabva kuhondo vaya vachakawanda zvikuru uye vane netiweki yavo yavakagadzira kubva kunguva yehondo iyeyo kusvika zuva ranhasi. Ndo vane chanzi yekumbotonga.
Vari kutika ivo vaida kuitwa kafira mberi vachitoti vanotofungidzira kuti pane vanhu vakavaisira muchetura.
Izvozvo hatingazivi hedu kuti muchetura ungaiswa kupi nokuti unorya kwakawanda ka. Unorya kumba kwako, unorya unotenga mumagrocery nezvakawanda. Saka izvozvo kungava kungotaurawo zvako kwemunhu akakanganisika pabasa raanga achida. Asi chokwadi chaicho ndechekuti nyika ino izanupf ichambotongwa kwenguva yakati rebei.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mutevedzeri wemutauriri weMDC valokutambori nyoka varambawo mashoko ekuti bato ravo rakundikana kutora masimba.
Tinokatya madzwa zvikuru nemashoko avamuzembi nokuti tinoziva vamuzembi iri ZANUPF. So makudonde mamwe vamuzembi vagone kuya nhasi vachiti varoda kupikisa. Asi andingangotaura ndechekuti ndoda kungotanga nenyaya kuti tinogara tichitaura. Uye President Chamisa anogara achitaura kuti isu hatisi bato rinopikisa. Bato rinopikisa iZANUPF. Bato rinopikisa ibato ravamunangagwa, ndorinopikisa rugarire rwevanhu, ndorinopikisa mari muhomwe yevanhu, ndorikupikisa mabasa, ndorikupikisa kugarika kwevana veZimbabwe, ndorikupikisa mari, rikupikisa mafuta nezvese zvekushayikwa muZimbabwe. Saka ndobato rinopikisa. Asi zvandingangotaurira panyaya yekukundikana kweMDC ndeyekuti takundikana papi.
Hanzi pasarudzo kapa hamusi kutora masimba.
MaZimbabweans ese anozova tina 2008 takazvambaradza murume ainzi Robert Mugabe. Vatsvangira vakazvambaradza Mugabe, tikapinda mudare reparamende tikaita zvinoshamisa muhurumende mubatanidzwa dhora 42 vana veZimbabwe vakagara zvakanaka. Izvozvi kutaura kwatiri kuita nhasi MDC inokontrola 28/32 urban local authorities. Saka hakusi kukundikana ikoko, ndokunonzi kugona. Takadzidzisa ZANUPF kuti munyika munogona kuita mapato akawanda asi achikwanisa kuita zvinovandudza upenyu hwevanhu. Saka tiri kuvandudza upenyu hwevanhu. Ukaenda kwese kunana Gokwe kune utungamiri hweMDC, kwese kunana Mutaro kuti tiri kuita zvinoshamisa under very difficult circumstances. Saka haiwa, hatina kukundikana. Izvozvi tiri kukontrola the majority yemakanzuru munyika. Uyezve zvakare takaunza kuvandudzwa kuupenyu hwevanhu. Vanhu vese vakuziva kuti nzwisa yatakavapa mushure mekungeita zvambaradza ZANU. Saka haungati takakundikana. Isu tiri sibato chete munyika muno rakwanisa kukunda ZANUPF musarudzo.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vali kutambori nyoka vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhengo dzebato reDemocratic Party dziri mudare reSenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatyora bumbiro remitemo yenyika pamhosva mbiri dzavari kupomerwa. Munhoroondo yeAmerica, vatungamiri vaviri vakapomerwa mhosva yekutyora mutemo sezviri kuitwa vaTrump vanoti vaAndrew Johnson muna 1868 uye vaBill Clinton muna 1998. Asi vaviri ava vakachenurwa nedare. VaRichard Nixon muna 1974 vakabva vasiya basa nyaya iyi isati yaenda kunotongwa. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mhashu dzakawandisa dziri kutyirwa kuti dzinogona kuparadza zvirimwa muKenya. Mhashu idzi dzinonzi dziri kubva kuEthiopia neSomalia uye dzinogona kunge dzawanda zvakapetwa mazana mashanu panosvika mwedzi wachikumi. Miganhu yemuNigeria yavharwa nepamusana pekupinzwa zvisiri pamutemo kwemupunga unobva kune dzimwe nyika. Mupunga wekunze wakabhanwa zvichitevera kuchema-chema kwakaita varimi vemupunga munyika iyi, kunyange hazvo varimi ava vari kutadza kurima mupunga unokwanira nyika yose. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vari kukurudzira kuti mauto ange achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika. Vachiti izvi zvinobatsira zvikuru kana mauto aine zvaanotyira. VaChamisa vakataura mashoko aya kumusangano wavakaita nevatsigiri vavo kumbare nemusi wechipiri, apo vaizivisa nyika nezveurongwa hwebato ravo mugore rino ra2020. Asi mashoko aya anonzi asimudza mutauro nemaonero akasiyana-siyana, vamwe vachiti mauto haafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika. Kuapinza munhaurirano kunenge kutori kutyora bumbiro remutemo wenyika. Asi vamwe ndo vanoti mauto agara achipindira mune zvematongerwo enyika, vachipa muenzaniso wekubviswa kwevaive mutungamiri wenyika Mushakabvu vaRobert Mugabe pachigaro muna 2017 nemauto. Vamwe vakambotungamirawo mauto kusanganisira vave mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, vakatozivisa kare kuti havazombofi vakasaruta munhu anenge asarudzwa kuve mutungamiri wenyika asi asina kuenda kuhondo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDC vaJacob Mafume. Tatanga nekubvunza vaMafume nezvemashoko avaChamisa.
Mashoko aPresident wedu anga ari kuti tinoona kuti mauto zviro uno vakabvisa aiva mukuru wavo anonzi Mugabe, vachitaura zvakati nezvaanga achinzi akaresva, vachitaura zvavaifungawo nenhoroondo yenyika, vachitaurawo zviri muconstitution imomo zvinotaura kuti maarmed forces anodefenda constitution. Saka pfungwa dzavo idzodzo nezvavakaitira nyika zvinofanirwa kutaurwa, zveende vakataridza pachena kuti nyaya dzenyika vanopindira kana vaona sekuti constitution iri kutyorwa, vogadzirisa maelection, vogadzirisa runyararo. Saka hatingaregi kutaura navo tinzwisise kuti chinoita kuti vange vachipindira chii chatinoita kuti tigadzirise nyaya idzodzo pamwe chete.
VaChirumhanzu, munoti ione pfungwa yavaChamisa yekuti mauto anofanira kunge achipindawo munhaurirano dzekugadzirisa matambudziko ari munyika zviri kutsinirwa navaMafume?
Chokutanga ndofunga ngatizivei samaZimbabweans kuti vaChamisa nebato ravo reMDC vanhu vanofarira nyaya dzamahumbwe, vanhu vanofara kuti vakasangana navanhu vanotaura zvinoda kunzwa vanhu. Iye zvino vaMafume vanoti ivo havaChamisa vakataura mhomho yeZimbabwe. Ndofunga vakaona pazvidhikitivha vakaona kuti kana 300 chaiyo havakwani. VaChamisa neMDC vakurambiwa nekuti vanoramba vachiita dambe nemhuri yeZimbabwe. Purezidendi vaMnangagwa vakati mapolitical parties vane chokuita nezvenyika ino, huyai tigari pamwe chete tivake nyika yedu. VaChamisa vakati neMDC yavo isu hatiuyiko, tisu takahwina ikoko, hatifi takambouyako zvachose. Zvino zvoshamisa zvemaZimbabwe. Ko zvevaChamisa vatoita U-turn pachirungu nokurumidza kuva kuda kutaura? Uyezve kana uri munhu mukuru, uri leader wepolitical party, hautauri paruzhinji kuti dezvadai dezvadai. Zvavanotaura izvi kana vanga varimo mupolad yacho sezviri izvo zvavaizosajesa varimo mukati navamwe mapolitical parties voona kuti zvinoita sei.
VaMafume, zvinhu zvamungataura?
Isusu takati hatiindi kunhaurirano yavakaunganidza vaMuteki, yavakaunganidza vamwe vese voti kwai ngatiitei matoks. Haiwa, izvozvozvo takaramba. Saka isusu tiri kuti haiwa, tokubetserai varume imimi, matadza kutonga, tokubetserai.
Vachiri manzu, tinoonawo muna 2017 mauto akapindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Chii chamungaita kuti muti avafanange vachipinda munhaurirano?
Mauto eZimbabwe mauto atingati pachirungu ari mheri dzisimbi vanetsika. Mauto eZimbabwe vakuru vacho ndo vakagwa hondo yechimurenga yechipiri. Asi vanoziva kuti mauto basa ravo ndorokutsunga nyika. Havasi mapolitician kana kuti vezvamatongero enyika. Mukuru wavo ndicommand in chief unova ndivo president Emmerson Sambuzo Mnangagwa. Kana vamunangagwa variko zvinoreva kuti mauto akatomiririrwa. Zvinoreva kuti VCIO vakamiririrwa. Zvoreva kuti mapurisa akamiririrwa. Nekuti ndo masecurity forces kana mastructures anorecognizwa muno muZimbabwe. Saka handioni kuti baba nezvizukuru zvinozogara pamwe chete kwete.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumu manzu. Manzwa zvakare kubva kumunyori anoona nezvesarudzo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Panyaya yemhosva dziri kupomerwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iyi yatanga zvakanaka zvinorangidza kuti America iri kufamba negwara rakanaka rekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno muAmerica izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza pamaererano neutongi hwakanaka hunopa kuti zvizvarwa zvenyika zvive zvakasununguka zvichiita zvazvinenge zvichiita mitemo ichiteedzerwa. Rule of law ndo inofanira kuva iripo pekuti hapana ba munhu ari pamusoro pemutemo wenyika. Mutemo ndo unongo uri pamusoro-soro. Vanhu wese vanofanira kuva vachitonga nemitemo iyoyo.
Tinoona mapato maviri emaRepublicans neemaDemocrats ari kutatsurana panyaya iyoyi. Zvii zvingadzidzwe nemamwewo mapato ari kuZimbabwe panyaya iyoyi yekukosha kwakaita nhengo dzeparamende?
Hurukuro ndo inokurudzirwa mune zvakanaka kuti pabude chakanaka. Mapato ezvematongerwo enyika anofanira kuti aone nguva yekukurukura murunyaro zvakanaka. Kana pasina ba munhu anenge achifungidzira zvimwe zvakadai, asi vanhu vachinyatsokurukura vari pamwe chete kuti nyika yavo ifambe zvakanaka, vanhu vanoda kuti vagare pasi vachikurukura vachiwirirana.
Munoona pasi rose richidzidzei pane zviri kuitika muno muAmerica izvi?
Izvi zvinotikurudzira nekuti America ndo superpower. Kana superpower ichikwanisa kuti vanhu vagare pasi mapato mairi ezvematongerwo enyika anokwikwidzana achiuya kuzogara pasi vachikurukura nechinangwa chimwe chete chekuti ngationei kuti paitwa zvakanaka, ndinoona kuti pasi rese rinofanira kudzidza kuti kana dai vanhu vari wemapato akasiyana vanofanira kuuya pamwe chete sevanhu wenyika imwe chete vachikurukura nedonzo rekuti nyika yavo ifambe mune zvakanaka.
Munoona pane zvichabuda here pane zviri kuitika izvi?
Hongu ndinofungidzira kuti pane zvichabuda zvakanaka. WaTrump vanogona kusabuda havo muchigaro kana muofisi, asi zvinoreva kuti vanenge vakuzoita vachiita zvine mwero mukutonga kwavo. Vanenge vasasaite bazvekupfurikidza mwero pavanenge vachishandisa kana kushandisa chisimba mune zvavanenge vachiita mukutonga izvi. Saka zvakanaka kana dai vakasabviswa zvavo kuti vabuda pachigaro, asi vanenge vakuzoziva kuti kune zvakaitika. Nyika yavo ine zvainokarira zvakanaka zvepamusoro-soro kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo wenyika.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paMelon University kuOhio, Dr. Moses Rumano vari parunare kwakare kuOhio naMavlas Muhlanganya weStudio 7. Zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka nhasi mumusha weDeep Slot uri kumaodzanyemba kweguta reJohannesburg muSouth Africa, zvichitevera mhirizhonga yakanangana nevabva kure vanogara munzvimbo iyi. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Izarwa zimu South Africa zvapinda mumigwagwa zvichivhara migwagwa iyi nematombo kuitira kuti isapinde motikari, pisa mataya emotikari pamwe nekupwanya zvitoro zvichiti hazvidi kuona zvizarwa zvisiri zvemu South Africa zviri munzvimbo iyi. Vanhu ava vanga vachitiwo vanoda kuona gurukota rezvemukati menyika vabhekicele kuti vavaudze zvichemo zvavo. Varatidzira ava vanga vachiti vanhu vose vasina magwaro ekugara mu South Africa vadzingwe vachiti ndivo vanhu vari paramosva idzo dzinosanganisira kuurayiwa kwemumwe mupurisa anonzi akaurayiwa nechizvarwa cheZimbabwe nguva pfupi yapfuura. Asi mapurisa anodzivirira mhirizhonga apinda mumusha uyu akawanda ndokushandisa zvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemabara erabha senzira yekuparadza vanhu vange vakaungana mumigwagwa vachiita mhirizhonga iyi. Mutauriri wemapurisa mudunhu reHouting Brigadier Matapelo Peters vati hapana zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvakuvara kana kufa mumhirizhonga iyi, asi vati pane chizvarwa cheSouth Africa chapfurwa chikakuvara. Chimwe chizvarwa cheSouth Africa chinogara munzvimbo iyi charamba kudomwa nezita racho chaudza Studio 7 kuti vanhu vemuSouth Africa havasi kuzopeta maoko avo, vamwe vavo vachiurayiwa.
Our native South Africans are dying here in Diepsloot in a mess of foreign people who are not even documented. We want the government to come and intervene. They can bring all their police forces, the soldiers, they can raid these people. Everyone who is undocumented, please, they can just leave us in peace. We are not safe like this.
Mumwe muzvina bhizinisi wekuSomalia arambawo kudomwa nezita anoti kunyange hazvo vanhu vasina kurohwa kana kupazirwa zvitoro zvavo vave kutyira upenyu hwavo. Sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vashora zvikuru chiitiko ichi vachiti zvave kuitika muSouth Africa kuratidza kuti muSouth Africa maberekera ingwe.
Ndiri kutovhunduka one zvatiri kuhwa kuti kuDiepsloot uko kwatanga futi kurohwa zvizvagwa zvedzimwe nyika. Zvinongoratidza zvikuru kuti kugara chaiko muno muSouth Africa kwezvizvagwa zvedzimwe nyika kuchanetsa, nokuti nyaya iyi hairambi ichigadzirisiwa. Haina zveshungu dzokugadzira zvinhu zviri kunetsa. Uko zvino tiri kuhwa kuti vanhu vakavhara migwagwa vemuno muSouth Africa vachitsvaka vanhu vanobva kune dzimwe nyika vachitirira zema permit yenyu kuti makagara zviri pamutemo muno muSouth Africa. Izvi hazvinei nokushutiwa kana kuti kurawa kwakaitwa mupurisa. Hazvinei futi nokurawa kwakaita vanhu vaviri.
Vashumba vaSouth Africa yatadza kugadzirisa dambudziko rekurwiswa kwevabva kure, nokudaro nyaya iyi yave kutoda kuti iendeswe kusangano reAfrican Union kana mamwewo masangano asina kwaakarerekera. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munzvimbo iyi sezvo vazhinji vavo vange vakazvivharira mudzimba vachityira upenyu hwavo. Studio 7 hainawo zvakare kukwanisa kunzwawo kumuzinda weZimbabwe muSouth Africa kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zvingange zvavhiringwa nemhirizhonga iyi. Mhirizhonga yakanangana nevabva kure inogara ichiitika muSouth Africa, vanhu vakawanda vachirasikirwa nezvinhu zvavo mumhirizhonga jonga idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana neveruzhinji munyika panguva iyo zvinhu zvakaita chamupirigori munyaya dzezveupfumi. Imi mune muri kunze kana muchida kuteererawo kana kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kushushikana zvikuru nenyaya yekuti vakuru vakuru vari kupomerwa nyaya dzeuori vainosunga vari kuburitswa muusungwa pasina zvavaitwa. Vaimbo vegurukota muhurumende yava Robert Mugabe vaBolota Muzembi vanoti pane vanhu vemuzano PF vakavaisira muchetura. Nengo dzeDemocratic Party dziri mudare reSenate nhasi dzichange dzichiratidza kuti sei dziri kuti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakatyora bumbiro remutemo wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Chris Gande.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 23 zibandlela 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abe commission ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission basola ukukhululwa kwabantu ababe bebabophile.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga sithi
sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zamanye amazwe lezakwele South Africa elokitshini le Deep Sploot eJohannesburg khona le eSouth Africa. Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edale le Senate lapho ayetheswa khona amacala amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Abe commission lebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubotshwa kwabantu ababotshwa besetheswa umlando wokuphatheka kumkhuba omubi wenkohlakalo, kodwa mahle bakhululwe khonapho khonapho. Sokubizwa ngabaningi ukuthi i-catch and release ngesilungu, ikakhulu nxa kuthe kwabotshwa abantu abalezikhundla eziphezulu kumbe abalemali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso yebona ngelungelo loluntu eTransparency International Zimbabwe namhlanje bethule impumela yophenyo oluveza ukuba abesifazana yiba besilinganiso esikhulu esikhahlanyezwa emkhubeni wenkohlakalo owenzakala kunhlangothi ezijene zempilo. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kwempumelo yalolu phenyo, umgcinisihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission, Isaac uNkosikazi Lois Mathanda Moyo, uveze ukuba ikomishini yakhe isikhathele ngokuboshwa kwabantu abahle bakhululwe ngesiphangiphangi.
Ngizwile kukhulunywa ngokuboshwa abantu ukuthi bayaboshwa bechiwe, kodwa ngiyalithembisa ukuthi siyasebenza ukuthi sifuna ukuthi labo ababotshwayo bathonisiswe baze bagwetshwe.
Umathanda uqhubeka echasisa ngasebekwenzile njengekomishini emizameni yabo yokulwisana lenkohlakalo.
Sesiswela indawo yokufakela impahla eyantshontshwa ngabantu. Sesamisa lama bank accounts ukuthi engangeni imali. Sisayenza ukuthi kube lomthetho osivumela ukuthi kube lula ukwenza lokhu. Umthetho wethu uthi iNational Prosecuting Authority yiyo ethatha lezi ndaba. Sifuna ukuncedisana lehofisi ka-Attorney General ukuthi silungisise lokhu.
Uthe ugwalo lolu ngempela luveza umqotho okugoqela imali eningi etshontshelwa uhulumende. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi imithetho iqiniswe yokujezisa lezi zigangi.
Ugwalo lolu lusitshengisa ukuba sesizamile ukuthola imali yemithelo ngokuvala ukuntshontshwa kwemali. Luyatsho njalo lolu gwalo ukuthi kusamele senze okuningi ukuze sithole imali entshontshwayo.
Ugwalo lolu luveze ukuba eZimbabwe lahlekelwa imali eningi entshontshwa ngabantu engaba ngamabhiliyoni phose amabili, 1.8 billion ephuma elizweni minyaka yonke. Amapholisa lawa abikwa ekhokhela emkhubeni lo owenkohlakalo elandelwa ngabe ofisi yokubhalisa ingwalo zokuhambisa zama-passport endwendweni zokudinga amafutha ezimota lasemsebenzini lapho abantu abaqhatsha abantu befuna imali zokungenisa abantu emsebenzini. Abantu abake baba kuhulumende asebeboshelwe inkohlakalo bagoqela owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko, abake baba ngabaphatha intambo bakahulumende unkosikazi Prisca Mfumira lomnumzana Ignatius Chombo, kodwa lanamhla lokhu akula kujeziswa asabethe bakwenziwa. Ingcwethi zithi kunzima ukulwisa inkohlakalo elizweni ngoba abezombusazwe besebenzisa ikomishini yeZAC ukulwa izimpi zabo zokuxabana ebandleni elibusayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa elokitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa ngemva kokubulawa kwepholisa elibikwa libulewe isizalwane seZimbabwe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kudlakela lolu oluqale izolo ntambama, izalwane zakwele South Africa zitshaya phansi ngentonga zisithi abakwamanye amazwe ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni ngabaphume baphele kuleli lokishi. Omunye okhokhela izakhamuza leli lokishi igama lakhe elingavezwanga ukubika kucaca ukuthi bafunani.
Abantu bethu bayabulawa ngabantu bokuza laba. Sifuna ukuthunyelwa amabutho lamaphoyisa babuthwe bonke. Bahamba.
Just leave us in peace. You are not safe like this.
Izidalada zonke kule lokishi bezivaliwe ngamatshe, ingcekeza, lamathaya abaselwe umlilo. Iningi labantwana kabahambanga esikolo kanye leningi labasebenzayo njengoba imota, amabhasi lemichova obekuzama ukungena kulindawo bekujikijelwa ngamatshe. Ngolwesihlanu kudujula ipholisa lafa ngesikhathi amapholisa agijimisa izigebenga ebezidingwa ngecala lokubulala. Esinye salezo zigebenga ezibanjiweyo sekuvele ukuthi isizalwane seZimbabwe. Izalwane zakwele South Africa zithi phezu kwaleli polisa kubulewe futhi ezinye izakhamizi ezimbili lakho abathi kwenziwe ngaba kwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mehluli Ncube ohlala eDeep Sloot uthi loba bekungakahlaselwa umuntu okwamanje abanasiqinisekiso sokuthi lolu dlakela luzaphetha ngani.
Kukhona now South Africans balwa labantu abangaphandle bethi bafuna nje umuntu ongelawo amaphepha sebezezela bona umsebenzi wamaphoyisa webo mafesi ukhanya ngathi usaqhubekela phambili ngoba ne-helicopter naye lapha indize emoyeni imoli ivaliwe ngale ngase-Deep Sloot.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi kulusizi ukuthi ihlekana lezalwane zeZimbabwe elikhethe ukuba izigangi lingcolisa igama lakhe wonke umuntu.
Siyakugxeka lokho njalo sidlulisa amazwi enduduzo kumuli yepolisa lele libuliweyo njalo sibiza izalwane zaseZimbabwe ukuthi kumele sekele udlame lolumele sekele ukuganga lokho okwenzakalayo njalo sifisa ukusebenzisana lamapolisa eSouth Africa ukuthi siqede ubugebengu lobu obukhona emphakathini walapho esihlala khona.
Imizamo yokuthola ukuphawula kwamapolisa nobahulumende ibingakaphumeleli kodwa kumongameli Cyril Ramaphosa ngeviki ephelileyo utshele umkhokheli kahulumende we-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ukuthi uhulumende wakhe uzasebenza gadalala ukuqeda udlakela olubhekiswe kwabakwamanye amazwe. Mele 07 Johannesburg wele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngeviki ezayo sizalethulela udaba lwesimo sendlala eZimbabwe.
Ekhaya sibuki njengokudla maye babo abantu abadli bayaphila nje kuphela ukuthi inkosi iyabibaniki bambile umoya wabo. Indlala inkulu sibili siyakubona nje emathawoni inkulu indlala kodwa abantu bake bathola ukudla kawani.
Lalelani udaba lolu ngeviki ezayo kumsakazo weStudio 7.
Kuqhubekela phambili ukuthoniswa kukamongameli Donald Trump edalele Senate lapho etheswa khona icala lokuthi wayefuna ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukungcolisa igama likamnumzana Joe Biden omunye wabancintisa kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli. UHunter Biden umtaka Joe Biden wetheswa icala lenkohlakalo. Abamela ibandla lama Republicans bavimbe ngendlela zonke ukuthi kungabi lobufakazi ekuthoniseni icala leli. Ababona kwenzakalayo abagoqela umnumzana Jerry Twala Jackson ingcwethi kwezombusazwe bathi ababoni abakumandla lama Republicans bevuma ukuthi kube lobufakazi. Abantu abanjengo John Bolton wayekuhlangothi lwezomvikela kuhulumende ka Trump. Ake sizwe uThwala ekhuluma ngodaba lolu.
Lokhu mbona beyibalabalisa lapha sikhangela nje uyaqhubeka futhi namhlanje. Kodwa sisuka sinazelele futhi ukuthi abantu beqembu likamnumzana uTrump iba ngathi baningi laphana ePhalamende, so kuzoba nzima mhlawumbe impela ukuthi i-impeachment yabo ifike ezingeni lokuthi isuse uMr. Trump esikhundleni sokubusa. Ngakho ngibona ngathi kayisizi kangako.
Nga ukhangele kodwa ukuphikisana kwabo khona ngale ke edale le Senate ungathini ngakho?
Kwakusiko ukuphikisana phela engingathi kule transparency ngolimi luka Queen, ngoba ngibona ngathi impikiswano yabo abaningi bakhona nje bayesaba ukuphikisa befaka iqiniso mpela abalaziyo, kodwa bathi phecelezi besenzela ukuthi bangabonakali ngathi ngabantu asebefucela umnumzana uTrump ngaphansi kwebhasi ngoba bekuqembulile.
Siyabona ukuthi-ke abakubandla lama-Republicans bayala ukuthi ube labafakazi, kambe kuyini okwenza ukuthi benze njalo?
Lokho kusoba lokuthi nxa ungathi umuntu olobufakazi kabangavinyelwa ukuze efakazi, kukhona okufihliwayo. Zikhona izinto ezimbi ngempela okusoba lokuthi umnumzana uTrump wazenza, kodwa-ke ukuze avikele, ukuze bamvikele, yikho bevala ukuthi abafakazi laba baze bazeletha ubufakazi babo.
Bazamvikela kuze kuthini?
Lapho asazi ukuthi induna kuxaxaku ziyowela, kodwa ngibona ngathi kuyinto engalunganga kakhulu, ngoba nxa usuka usiba le mfihlo kutho ukuthi kukhona okubi okufihlayo, ngoba ngabe yinto enhle akule sizathu sokuthi ifihlo yinto enhle, kusho ukuthi bazimisele ngokugangathize abakwenzayo.
Ye, nxa ukuthi ama-Democrats ngelokuphuma kuhle kudaba lolu ngabasoze bedliwe yini kukhetho luzayo?
Kusangenzeka ukuthi badliwe, ngoba sekubonakala ukuthi kusebenza isandla sendwangu ngapha emuva lapho sesingaboni khona imisebenzi yabo abayenzayo. Njalo lokhu kuyenza kuyabe sekubonisa sobala ukuthi udaba lokhetho kalusizi kangako, ngoba kukhona kusuka kuvele bekuhlelile wona ukhetho nje besokusiba nje ngumcimbi wokuvala abantu amehlo.
Alo-ke ngumnumzana Gary Twala Jackson, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leDallas eTexas khonapha kwele Melika. Ku-Live Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela indlela abesifazane abaphila ngayo phakathi kobunzima bokunakala kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakayi sigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence ufike lamhlanje kwele Israel ukuyangena kumbuthano omkhulu wokukhumbula amalahlekelwa ngumphefumulo ekubulaweni kwabantu abanengi besijuda ngakobele Germany. Umongameli Donald Trump wele Melika wethule umbiko wokusola inkampani elungisa indizamtshina eBoeing ngokulungisa indizamtshina yohlobo lwe-737 Max eqhubeka isiba yingozi. Udubo lwentethe kwele Kenya lubikwa lusasetshelwa ukuba lungachithekela lasemazweni angomakhelwane lugcine soluhlasela umhlubulo wonke. Lezi ntethe zibikwa zivela kwele Ethiopia laseSomalia, njalo inani lazo likhangelelwe ukwengeza lapho kusiyafika unhlangula. Umbiko kamkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ubukhangelelwe ngabalandeli bakhe abaningi uze wethulwa ngomvulo ngemva kokumiswa ngamapholisa kuvike edluleyo. Kambe lumbiko ungaba uphethe uphe abantu ithemba ledlabuzane lokukhangelela elakusasa elihle na? UChamisa uphathe okuningi uphathelane lezombusazo welizwe kodwa okumqoka ukuthi uthi lumnyaka ngokungena ezitaladeni kutshengiselwa. La ngamazwi aseyinhlala yenza yebandla leli lanxa lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tswangirai. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni ebheju likaZulu endawonye lesikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo uMnumzana Swithani Chirowodza onguye osungula lingxoxo.
Angani vele uhulumende kaMnangagwa ubengafuni uhulumende ukuthi vele kuxoxiswane lezakhamizi zeHarare ngoba phela sokule pressure esisuka ngaphandle kwelizwe ukuthi kanti i-MDC seyabhanywa yini i-pressure esiyenza ngani angani bayacwegisa angani bayakhulula isike yade bezibophile kodwa kusiya ngabo vele bebengafuni ukuthi bemnike imvumo kakhulume yabantu. So mbona lokhu kubangelwa yikuthi so usuke kwabasobala kwamanye amazwi ukuthi uhulumeni kamnanga kwaphele ngani kulolunya ebantwini.
Ye, ngize kuwe Mnumzana Fuzwayo, kukhona yini ongakutsho ikakhulu sikhangele ukubana ngamazwi kade thiwa wona azapha idlabuzana abantu njalo atshengise ukuthi bandla lizabe libheke ngapi phambilini?
Hayi, ngibona ngathi uMnumzana uChamisa engabe ekhulumile labantu kodwa kakukho esingathi kuyabambeka sibili ukuthi hayi kathesi uthe eqeda ukukhuluma labantu kwaba njengotitsha wenjuva. Anti yabona ukuthi thina besikhangelela ukuthini uzathi ngakhuluma sibona abantu ukuthi hayi sokungena ezitridini ngoba sebekhulumile njalo nje bayalisana namapholisa ukuthi ufunke uyakhuluma kodwa angiboni ukuthi ukukhuluma kusadala umahluko. Osokudingakala ukuthi abantu beZimbabwe sesidubekile ohulumende siyakhuluma laye kasilaleli lokhu ikho sesikwenza. Ngibona ngazathi kungani kuyasilela khonokho ukuthi kanengenengi silwela ukuthi sifunke uyakhuluma labantu. Kasikeli ukuthi sifuna ukuthini sithi bantu kasiphakameni sizikhulule kulobu bunzima mbona ngathi kokusilelayo khonokho.
Nantu daba Mnumzana Chirodza, ungathini wena ngamazwi kaMnumzana Fuzwayo?
Mbona engamazwi amahle kakhulu ungananzelela kuma WhatsApp group, unanzelele kubo Facebook lakubo Twitter vele ezicingini zonke lezi ezisekulenjini uzananzelela ukuthi abantu abaningi babiza inshuwa bakhe i-exception. Kodwa phela uyananzelela ukuthi ukhokheli be-MDC kuthatha esithi esikhiwa bottom up approach. So izinto yabo ekuseni kuhle ngazi vela phansi ngoba kwesinye isikhathi uzathi uyinkokheli uthi let me do some action futhi wena uyangena esigidini ubone vele kungelabantu ngemva kwakho. Kodwa ipressure yokuthi abantu bengene esigidini nxa ivela ku-followership ibalandele alokho kulungile kakhulu. So mbona amazwi kamnumzane ufuza engamazwi amahle ngamazwi okuthi lami ngadana laye umongameli uChamisa. Singanathi siye sixoxisane ngakho.
Ye Mnumzana Fuzwayo, wena kodwa uthe kungani isikhathi sokukhuluma sesedlule sokungesokwenza, uthini wena manje ngamazwi wena lana?
Amazwi engabe mahle engokuthi hayi ngokutengiselwa ngokuthula nje kodwa mina ngibona ngazathi ungakhangela aba utitsha wenjube labantwana besikolo kabazange balwela ukuthi bekwenza umhlangano ukuthi be-announce ukuthini bazayethula isithombe sikamongameli lokwethula ifulegi bengena ethareni bakwenzile babe bengena ethareni. So mina ngicabanga ukuthi yena kathesi through his structures he should have been mobilizing abantu ukuthi no in your communities on this particular day. Akula mntu osuka ku area yakhe. Wonke umuntu toyitoya engathi esendaweni yakhe. Because ukuthi wena kuthiwa uqedile inyanga yonke usiba lamapolice usithi kwakhona ngifuna ukuthi ngivumele ngenze i-state of the nation address. I-state of the nation address yakho ingokuthi yala abantu ukuthi kwakhona ngumntu okutoyitoya. Lokhu uyakwanisa ukuthi through your national executive. Through your party structures, kwehle uhulumeni lingamethusanga ebone kuphela abantu sebenjani sebesetharini eqalisa ukuphaphatheka manje jiko thina sikhuluma kakhulu senzeka lutshwane
mnumzana Jitiroza uthini wena ngalokhu
okwenjuke kuhle koduza nandlela mfowethu ukuthi asizange sikhulume lokhu zemaphephandaba ngendaba yenjuke ngoba besingafuni ukuthi ukuthi laba abasekeli bezani bethole ithuba elokuhlambaza beqambela abantwana amanga phela kulakho ukuthi bengabona ukuthi MDC iyakuncoma khonokho okwenza abantwana bese besithi into le ibi-politically motivated kanti-ke thina vele sifuna ukuthi abantwana belungiselwe la matitsha la alungiselwe soza nanzelela ukuthi azange si-issue statement isenzela ukuthi bengasoli abantu ozananzelela futhi ukuthi phela abantwana kabakho ku-majority age.
Lo-ke ngumnumzana Swithani Jirodza isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo obexoxa endawonye lo mnumzana Mbuso Ofuzwayo olilunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu esigabeni seMandebeleni eBheju likaZulu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Uhulumende encedisana lenhlanganiso ezizimeleyo obikwa elungiselela ukukhupha amanzi asezindlini zemuli ezedlula ikhulu ezathinteka ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula eladala umonakalo omkhulu ewange ngomgqibelo odluleyo. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kwethula lapho okugcinwe ezinye zalezi muli eguest house yewange Colliery Company. Abanye bahlaliswe eCinderella. Iningi lalezi muli livela kuward 9 eLwendulu. Njalo uKhansila Fani Chirwa walendawo uchasele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Lapho manje kuza kuya ngomumo wezulu leli because izulu leli azange silibone lithina the way elinye ngayo this year. Even the previous flood ebengekho as serious as this year. So ukuthi ngithi ngifake i-specific time okwakathesi angisoze ngiyelise until and unless ngakhuluma nabo health officer as well as i-village office ukuthi sibone ukuthi i-cleaning liyana yama-drains ama-blockages lana ade khona soku-writing sokukhithiwe konke in but at the moment work is still underway. The cleaner bezama ukukhipha ama-blockages lawana.
Labo-ke abaseleyo ewadini yakho
laba abaseleyo abalamanzi ezindlini zabo amanzi azangangeni bonke abangenelwe ngamanzi ezindlini bakhithiwe bayafakwa kwezinye indawo and then labo abaseleyo kuyenziwe umsebenzi wokuthi kuklinwe indawo yakhona ukwenzela ukuthi izulu lingaphenduka lingatholakali lingena endlini laphana.
Kuyini okukhona kathesi ezindlini zalaba abahlezi ku-guest lodge?
Hayi akuzange kudilike ngamanzi kuphela ebengenile so amanzi lana abakwanisile ukuthi bawakhiphele phandle be-dry izindlu leziyana but since angiyaboni imbheda ingangenwa ngamanzi iyathatha isikhathi eside kulo kulama-floors ukuthi amanzi lana aphume so bebelokhu bechaya izinto leziyana.
Besabela ukutshontshelwa ngayo impahla zabo zisegcekeni.
Hayi ama-chances okutshontshelwa they are very slim because bethola futhi uncedo ukuthi bethwale izinto leziyana bezifaka e-guest house lapho abakhona bezama ungani bayazidraya phandle on the lawn.
Selike la khulumisana yini lo hulumende lezinye iziphathamandla zakhe ngalolu daba njalo bathembisana?
Civil protection unit eke yafika bakhangela bepromisa civil ukuthi bazayahlala phansi, and then and there was ama councillor they are controlled from Harare, but now they sent word out to the people ukuthi whoever ama wishers abakwanisayo at the moment bebelokhe bengenela benceda abantu sisamelele.
Lo-ke ngu-Councillor Fanny Jirwa ka-Ward 9 eLwendulu kumbe number 1 eWange. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le eWange. Kwezemidlalo, iqembu le-Highlanders selithole imvunulo eyokugqoka nxa lizilolonga evele kubasekeli balo abahlala kweleBhilitane. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iziphathamandla zeqembu le-Highlanders ezibalisa umsekeli kamgcini sihlalo uModern Gwenya, u-CEO weqembu uNhlanhla Bahlangene Dube kanye lesikhulumeli seqembu uRonald Moyo yibo abayemukele impahla lezi ezivele phesheya kolwandle namhla ekuseni. Umsakazi wolodumo njalo engumsekeli weqembu le-Highlanders omkhulu u-Ezra Chisa Sibanda nguye obemele abalandeli beqembu le-Highlanders abahlala kweleBhilitane, njalo uthe unqobile Nkomo udlale indima enkulu ekudingweni kwempahla ezokuphathisa iqembu ngemva kokuzwa izikhalazo zenkokheli yeqembu.
Ngolo thina ngale UK siqoqe lezi zinto sizonikeza leli qembu kubana yabafana batrainer. Uqathele ukuthi abantu babe ngamalunga leli qembu, babe ngama-members. Njalo uma kusenziwa ama-chapters akungenziwa ukuthi kubangwe izikhundla. Ama-chapters lana-ke kekele ukukhuluma kuphela, kazama uqoqa-ke ama-resources ukuncedisa iklabhu. Isikhathi esiningi abantu bakithi siyakhuluma kuphela, singakwazi udubulo lapha phakathi.
Isiphathamandla seqembu le-Highlanders uNhlanhla Bahlangene Dube uthe basamukela ngezandla ezivulekileyo isipho lesi esivela kubalandeli beqembu.
Abantu bangakhangeli kakhulu ukuthi nxa sifuqana sifuqanela ukuthi senze ngcono, babe sebekubona ngani mhlawumbe liqembu elilwayo. Hatshi, yikuthi izifiso zethu ngoba siyachisekana, yikuthi izinto zenziwe ngendlela esisuthisayo sonke. Ekancane kancane sikhuthazana sifuqana, sifuqanela ebuhleni kuyaphumelela. Lokhu kakwenziwa ngumuntu ozonda iqembu, kwenziwa ngumuntu ozonda ubani, kwenziwa ngumuntu olithakazelele iqembu lakhe. So siyakubonga kakhulu kasi.
Umsekeli kamgcini sihlalo weqembu le-Highlanders uModern Gwenya ukhuthaze abanye abalandeli beqembu leli ukuba labo baliphathise, hatshi ukuba bechothoza kuphela.
Isifiso sami ngesokuthi ama-supporters ayilindazi labo kabalethe phela izinto esizifunayo kangaka kulokuthi belonke beyisola ku-social media. Lokhu kuyasikhuthaza okwenziwe ngudawini ukuthi umuntu wonke oyithanda ibhoso ungakhulumi kuphela. Ukuthanda ibhoso kutshengiswa ngokwenza okuhle njengalokho kwenziwe umdawini.
Abalandeli beqembu le-Highlanders abangaphetsheya kolwandle yibo akade bebhadala iholo lomqeqetshi u-Enricus Pira de Jong nyakenye. Labo abahlala elizweni lase-South Africa sebaqala uhlelo lokubuthanisa imali yokuphathisa leli qembu abayitshaya nyanga zonke, njalo lolu hlelo lukhokhelwa nguye ngumdlali weqembu le-Highlanders u-Alexander Masebo. Iqembu le-Highlanders eliqalile amalungiselelo alo alo nyaka, njalo abasekeli bakamqeqetshi waleli qembu uMark Harrison abathi uMandla Mpofu kanye nobekuthemba Bandlovu yibo abasagijimisa abafana ngoba uHarrison oyisizalwane sekwele-Ngilandi engakatholi imvumo yokuba asebenze kweleZimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo lamhlanje. Abekhomishini ebona ngezenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission bathi sebediniwe ngokubutshwa kwabantu baphinde bakhululwe khonapho. Sekuqhamuke udlakela phakathi kwezizalwane zakwamanye amazwe leza kwele-South Africa elukitshini le-Diepsloot e-Johannesburg kwele-South Africa. kuqhubekela phambili ukuthoniswa kamongameli Donald Trump edale le-Senate. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Ngisithi asidimaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo-6:30 lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.